Vadhupe vanoti pavane makore akawanda vachitsvaga rubatsiro asi pasina chinobuda. Murume wechidiki uyu ane makore makumi maviri nemanomwe kuberekwa anoti ari kutadza kuroora nekuda kwedambudziko raanaro. Vadhupe vanoti chirwere chavo chakawanikwa navana chiremba gore rapera apo vakaenda kunoongororwa vamera bundu. Vanoti bundu iroro rakapa kuti pabude imwe nyaya yekuti vane growth.
Dambudziko rangu ndiri growth riri pakati penzeve nemutsipa. Saka ndinorarama nealbinism ndiri kukumbira rubatsiro rwemari ndinokwanisa kuita iyo $400 sezvo kwakanzi kuri kudiwa mari kwadokta.
Nekufamba kwenguva Vadhupe vakaona zvakakodzera kuti vaende kuchipatara uko vakanoudzwa kuti zvavari zvaida kuti vabvise mari yakawanda iyo vange vasina.
Inini kuti ndikwanise kuzvibatsira kana kuti kuzviriritira ndini munhu anofarira zveentertainment semunhu akakura achifarira zvemusic ndaikwanisa kuti munhu andibatsirawo neinstrument then ndikwanisa kuzviraramisa semunhu anorama nealbinism ndinenge ndichidawo kuti ndiite sei ndikwanisa kuzvitengera mishonga yangu nekuenda kuchipatara nenguva zvisina zvematambudziko saizvozvi. Saka ndinokumbira rubatsiro kune anokwanisa kundibatsirawo neinstrument.
Paari zvino Vadhupe vanogara naamai vavo. Vanoti vanoshuvira kuti vawane basa rekushanda kuita kuti vawane mari yekuti varapwe bundu iro riri kukura pari zvino. Vanhu vanorarama neusopi vanotarisirwa pasi nguva dzose asi vaine mukana wekuzvibatsira mune zvakawanda. Vadhupe vanoti nekuda kwekuti veruzhinji havana ruzivo nezvenyaya iyi zvinopa kuti vakawanda vasarure vanorarama neusopi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.